hazvitomboshayisiwo pe kana zvachose nokuti kuwanda kwamapolitical parties hongu chinhu chakanaka chinoratidza kuti Zimbabwe inobvumira mapolitical parties contrary nezvinotaurwa kunze kwenyika kwamuri ikoko kuti kunokudzanyirira and so forth ndofunga tikaverenga zvikumwe zvinopera zvamaoko nezvomubhutsu kutobvisa bhutsu uchizviverenga kuwanda kwacho ikoko pane zvamatongero enyika hazvina maturo nokuti already iye zvino ukanyatsotarisa vakutogwirana kuti dei Dr. Naimu Juruu vauya kwatiri vavati dedade saka vese ivavava vane shungu dzokuda kutonga zvinoreva kuti even vakati vade kupana zvinzimbo kuti purezidendi ndiani vice purezidendi ndiani sekretari wezvakati ndiani pachatongova nembonga mupopoto
Dr. Magaisa, munoti nemapato ezvematongerwo enyika anopikisa atiri kuona kuti ari kuramba achingowanda munyika
kuwanda kwemapolitical party zvinotaridza kuti munyika mune vanhu vane chido chekuti vaunzewo maonero avanoita kuti nyika ingafambe sei nekuti kutaura chaiko ndekuti nyika haina kumira zvakanaka izvi zvinhu zvinobvumwa kana naivo vakuru chaivo munyika vezanu pf kuti zvinhu hazvina kumira mushe saka panoda kuti pagadziriswe asi chinhu chikuru ndechekuti kana paine vanoda kuti varwisane nebato rakaita sezanu pf nokuti bato rakaita sezanu pf chikuru charinonya kusimba naro ndechekuti ranga rakabatana kwemakore akawanda uye rine yatingati yacontrol yestate vanokontrora mishinari yehurumende saka mameseji anobva kumaopposition party anofanira kunge achinzwisisika nevanhu anofanira kunge achibata zvinoita upenyu hwevanhu asi chinhu chikuru ndechekuti vanga vakaungana nekuti vakapatsanurana vakadai handione paine pundutso yekuti vanokwanisa kukunda zanu pf nezvairi asiwo iyo zanu pf yacho haingarambe yakavara ichiti aiwa hazvina mhosva izvi hazvishaisi hope nokuti imo mavariwo macho tiri kuonawo kuti munenge muri kuitawo nyonga nyonga
vachiro mhanzo munoti
zanu pf idemocratic party haina kumbogara gore roga roga ina vanhu vanofunga zvakafanana mukatarisa yakabvira kuna navanda vaningistole ikauya kuna navaedikatekeri ikauya kuna navamakoni zvichingoenda ndingangoramba ndichingoverenga zvigumwe handimona asi vese ivava vasi vakazombouya kupfungwa apa tiri kuverenga vanhu vanoda kuzviita maleaders ndopoint yatingangotaura iyoyo saka zvimwe chete zvichangoitika mukaverenga manifesto yacho iyeyi yakalonchewa iyeyi hapana mutsauko uripo inini ndiri kuti munhu mutema ari muzimbabwe on the ground will continue achizviidentifya nezanu p f because inoita zvakanaka vaakuchiti uyo abuda muzanu p f kana achiti iye unoda kuti kuve neindigenization amboisiyirei uyo anoda chigaro ndo painongozoperera nyaya yacho
Dr. Magaisa tingati here zviri kuitika izvozvo mumapato anopikisa zvingaaunza shanduko munyaya dzezvematongerwo enyika
unozvitarisa nepakasiyana asi chikuru ndechekuti mukaona zvazvakaita mdc mdc ndiro bato kubva 1999 ranga richikwanisa kuti ripe mamwe maonero angaita nyika vana vamujuru vanga vari moo musystem iyoyo yezanu p f pane zvavanokwanisa here kuunza kuopposition zvekuti vanoziva kuti izvo ne izvi ndo zvataimboita izvi saka nekuti tikwanise kuti zvisaitike todai 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 asi havakwanise kuzviita vari vega ndo matauriro andokwanisa kuita